Pfungwa idzi dzabuda pamusangano wekuzeya zvinhu zvinobata kana zvakakoshera vechidiki waitwa nhasi muBulawayo nemasangano akasiyana-siyana ayo anoshanda nevechidiki. Musangano uyu wange uri mumwe wemisangano miviri yekubuda negwaro richaendwa naro kumusangano wechina weAfrica Europe Youth Summit uyo uchaitwa kuAbidjan kunyika yeIvory Coast svondo rinouya. Gwaro rimwe chete richazoendeswawo kumusangano wechishanu pakati pevatungamiri venyika dziri muAfrican Union nevatungamiri venyika dzeEuropean Union uyo uchaitwa kuAddis Ababa kuEthiopia nekuBrussels kuBelgium pakupera kwemwedzi uno nepakutanga kwemwedzi unouya. Murongi wemabasa musangano rehashtag This Constitution Our Constitution, mumwe wevamwe vange varipowo pamusangano uyu, muzvare Abigail Mpambi, vatsigirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vechidiki vawane mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika sevatungamiriri.
Tinotarisira kuti vechidiki vawanikwewo vachiparticipata kana kuwanikwa mune zvematongerwo enyika takadasana na 2018, kwete chete sama voters, asi ivo vachitorawo zvigaro. Kuti vagadzirise zvacho zvavanoda kuti zvidini zvigadziriswe. Zvakare pabuda mashoko ekurudziro yekuti varege kushandiswa ivo sezvombo zvokuti kuve nekusagadzikana, kuve nemhirizhonga nokurovana rovana.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, vaNkosi Lati Moyo, vati zvakakoshawo kuti vechidiki vakwanise kusangana vachitaura pamusoro pezvinhu zvakasiyana-siyana, kusanganisira zvebudiriro yavo pasina anovavhiringidza kana kuvashungurudza.
Zvinhu zvese kana kuti hurukuru dzine chekuita nezvevechidiki ngadzirege kunguva politicized. Vechidiki vakaungana kuti vakurukure zvine chekuita nenyaya dzinobata raramo yavo dzakada sekuwanikwa kwemabasa kana mabasa amaoko. Zvinoguma zvaakupinzwa politics kana kuti mapurisa vachiuya vachivhiringidza. Aiwa, zvinhu zvevechidiki hazvizizi zvinofanira kunguva politicized. Vechidiki ngavapiwe mukana wekunyatsokurukura zvine chekuita neraramo yavo zvisingabatanidziri kana kusanganisirwa nezvinhu zvematongero enyika.
Nengo yeWomen of Prayer Zimbabwe, muzvare Faith Mvududu, vati vechidiki vemunyika vanoshushikanawo nenyaya yekuti dzidzo yavari kuwana haina zvakawanda zvairi kubatsira kune ivo vechidiki pachavo kana kubudiriro yenyika, vachiti nyaya iyi ndeimwe inofanirwa kugadziriswa.
Education yanga ichinzi system yacho haina kunaso kuti ikwanise kuti betsera sema youth tikwanise kuve vanhu vari developmental to the nation uye zvenyangwe nekucontinent uye tikwanise kuve entrepreneurs anokwanisa kubudikidzira neglobal standard as well. Saka nyaya yange ichiti dai zvakwanisa kuti paitwe system yekuti mayouth anopiwa mukana wekuti vaburitse magifts nematalents avo kuzvishangogumira kuchikoro chete, asi tipiwe mukana tive netime yekuti tinonaso kudevelopa nyika yedu pasina kungoti tirikungotengesa airtime.
Mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations, vaMishek Gondo, vatsinirawo kuti vechidiki vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zvigadziriswe, kusanganisira nyaya yekuti nyika ive neushamwari hwakanaka nenyika dzepasi rose, kuitira kuti vemabhizimisi vekunze vagofarira kusima mari muno, upfumi hwenyika hugogadzirika. Vati nyaya yekuti dzidzo yave kudhurira veruzhinji ndeimwe nyaya yavo yabuda pamusangano uyu, vachitiwo vane chivimbo chekuti zvataurwa nevechidiki zvichateererwa nevatungamiri venyika.
Zvine mukana mukuru nekuti musangano uyu uchange uchipindwa nemahead of states vari kubva kuAfrica, mahead of states vari kubva kuEurope. Saka tiri kuti vachisangana kudaro pane mutaurirano kuti investment youth zvichabatsira kuti vanotsonzwa kuti ndo zviri kubva kumayouth zvirikuda kuti zvigadziriswe. Kana pachizoiswa maresources kana pachiiswa mamechanism through Africa Union, European Union nemagovernments edu achitambira, zvichabatsira kuti patinatsokurukura kuti izvi ndo zviri kusangana nemayouth zvose zvogadziriswa nekuti ndo zvinenge zvabva kwavari.
Mumwe musangano wakadai uchaitwa muHarare svondo rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.